manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gumiguru 16, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakasvika nezuro pazviuru zvisere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 8,075. Zvichitevera kuwanikwa kwevamwe makumi maviri vaine chirwere ichi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuwaniswa kwechikafu pasi rose reWorld Food Day. Veruzhinji munyika vachichema kuti havana zvekudya zvinovakwanira. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevari kumirira Democratic Party vaJoe Biden vanoita misangano vachipindura mibvunzo yeveruzhinji mukutsvaga kwavo rutsigiro pamberi pesarudzo dzichaitwa musi wa3 Mbudzi. Iyi ndiyo mimwe yenhoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa neCovid-19 huri kuramba huchikwira zvichitevera kubatwa kwevamwe makumi maviri kana kuti 20 vaine chirwere chine zuro pavanhu mazana masere negumi nevasere kana kuti 818 vakavhenekwa munyika yose. Vese vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwakwira kusvika pazviuru zvisere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 8,075. Vanhu vakanga vapona kubva kuCovid-19 kusvika nezuro vakanga vave zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 7,669. Izvo zvakasiya vanhu zana nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 175 vachiri kurwara. Uwandu hwevanhu vafa hwakaramba huri pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 231 sezvo pasina munhu akashaya nezuro wakare. Zvichakadaro, Johns Hopkins University iyo iri kutevera kupararira kuri kuita chirwere ichi pasi rose inoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu nemasere nezviuru mazana masere nemakumi maviri kana kuti 38,820,000 vabatwa nechirwere ichi uye vanodarika miriyoni imwe chete nezana rechiuru kana kuti 1,100,000 vafa nechirwere ichi pasi rose. MuAmerica umo mune vanhu vakawandisa vabatwa neCovid-19 vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni masere kana kuti 8,000,000 vabatwawo nechirwere ichi uye vanodarika zviuru mazana maviri negumi nezvinomwe kana kuti 217,000 vafa nacho. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rechikafu pasi rose reWorld Food Day. Veruzhinji munyika vachichema kuti havana zvekudya zvinokwanira mhuri dzavo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Panguva iyo pasi rose racherechedza zuva reWorld Food Day, iro rinokoshesa kuti veruzhinji vange vaine zvokudya zvakakwana. Veruzhinji munyika vakaita samai netsigondongwe vemuHarare vanoti vari kunetseka nekuraramisa mhuri yavo sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka.
Hainye kungoti tiungodyoka 1 pazuva
nenyaya yekuoma kwakaita zvino hatina hedu zvatinga zviite.
Izvatsinirwa nomwe murimi wekugoromonzi amai Masiya Kanengoni vano vemwoyo vakapiwa munda nehurumende pasi pechirongwa chekugoverwa kwevhu kuvanhu vatema avo vatidambudziko rekuraramisa mhuri yavo rabva rawedzera gore rino sezvo vachiti havana kukohwa zvakanaka kuburikidza nekusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekudhura kuri kuita zvikwanisiro zvavanoda mukurima.
Gore rino zvakatongooma hatina kumbowana gore rakanaka nokuda kwekuti mvura chaiya chaina kunaya zvakanaka. Fertilizer nembeu zvange zvichidhura zvakanyanya zvekuti vamwe hatina kutomboisa fertilizer yacho munyika.
Gurukota rezvekurima vaAnxious Masuka vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kusimbaradza nyaya yemaguta vachiti varimi vazhinji vari kupiwa zvekushandisa zvakaita sembeu nefetereza pachena kuti vabatsirikane uye vamwe vari kuwanawo zvinhu izvi nechikwereti pasi pechirongwa checommand agriculture kuitira kuti nyika ikwanise kuva nechikafu chinokwanira munhu wese. Sangano reWorld Food Program iro rakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize mazuva mashoma adarika rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu munyika zvikuru sei kumaruwa vakatarisana nenzara yakakomba. Zvichakadai munyorana nezvekurima muMDC Alliance vaRust Markham vanoti chinodiwa ndechekuti varimi vanofanira kupiwa zvekushandisa mukurima paine nguva uye vanenge vatora zvikwereti pakurima vadzoserewo zvikwereti zvavanenge vapiwa.
Tada zvinhu zvifambe, tada production, tada kudzoka kwatakare kuti inorima chibage chakakwana. Tada wanhu mapraza une support. Kana ifetiraiza, kana imbeu ngaiuye nenguva yakakwana nenguva yakanaka.
Imwe nyanzvi munyadzo zvekurima uye vashanda neUniversity of South Africa vatoende pishonhe vanoti varimi vanofanira kuwana mari inonyatsokwana mukuita basa ravo. Vashonhe vanoti mari yakanangana nechirongwa checommand agriculture ishoma zvikuru zvekuti nyika ingave nemaguta.
Hongu contract farming iriko, mari dziri kuuya, dzimwe dzichipinda mumaruva, dzichipinda muma A1, muma farms umu nemuma A2, mafarm mahombe zvakadaro. Asi mari iyoyoyo haisi mari iri kushandiswa kurima chikafu chinodyiwa neruzhinji rweZimbabwe. Zvakare mari yanga ichipuwa varimi yakanangana neyavanoti command agriculture haisi mari yakwanisa kuti ipuwe varimi vose. Mari yakaenda iri kuenda iri shoma.
Vashonhe vatiwo nyaya yemitengo yezvirimwa ndiyo iri kukonzera zvakanyanya kuti varimi vasaise simba ravo rose mukushanda muminda yavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hwakatanga kuwira pasi muna 2000 apo hurumende yeZANU PF yakatanga kutora mapurazi kubva kuvarimi vechichena ichipa kuvarimi vatema avo vanonzi nenyanzvi idzi havana mari yakakwana pamwe nezvimwe zvinoshandiswa pakurima zvakaita semishina nemishonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiri Pasi.
Madzimai emuward 19 kuzaka mudunhu remasvingo vari kuchema chema kuti chirongwa chehurumende chekurima chepfumbudza chiri kutarisa kuti munhu anobva kubato rezvematongerwo enyika ripi, vachiti vazhinji vavo vari kunyimwa nekuti vanotsigira mapato anopikisa. Godfrey Mutimba anotipa zvizere.
Pasi pechirongwa ichi, hurumende iri kucheresa vagari vekumaruwa makomba ekudyara mbeu yechibagi iyo yairi kupa vanhu pachena senzira yekurwisa nzara mwaka uno. Asi vachitaura pamusangano wekucherechedza zuva remadzimai ekumaruwa wakaitwa nesangano reZimbabwe Trust iro rinorwira kodzero dzevanhu musi wechina, madzimai aya akati kuri kusarudzwa pachirongwa chehurumende kunyange vakachereswa makomba. Amai Mesi Makaona muziri vekujerera vanoti chirongwa ichi chaitungamirirwa nevana Mudhumene asi chakazotorwa nevatsigiri veZANU PF avo vaigova mbeu nefetiraiza vachinyima madzimai anofungidzirwa kuti anotsigira mapato anopikisa.
Tine chirongwa chepfumvudza cheiri kuitwa nehurumende, tine zvigozhero zvakati wandei zvatiri kusangana nazvo samadzimai nokuti tiri kuona kuti kugovewa kwemainputs hakusi kumira zvakanaka, kuri kupinda nyaya dzepolitics.
Mumwe mudzimai akada kuzivikanwa nekuti amaita nyaradza anoti zvekunyimwa mbeu nefetiraiza dzehurumende zvinova rwadza nekuti zvinofanira kupuwa vanhu pachena pasina kuti munhu ndewe bato ripi.
Hatisati hedu tapuwa mhinduro, asi tanga takatosvitsa kunyaya yedu kuti sekuti zvinhu zvisiri kuitwa zvatisiri kunzwisisa, tanga takavaudza kuti tinoda kuti titungamirwe nevarimisi ende iwe varimisi vatidavirewo kuti patinenge tichivhunza kuti nau takachera makomba tichitungamirwa nenyu pambeu tinozotungamirwa ne ava sei vatipewo minduro dzakakwana.
Kanzira Ward 19 webato reMDC Alliance vaPeter Imbayaro vakabvumirana nemadzimai pamusangano uyu vachiti chirongwa ichi chaita mbiri munyika chiri kuitiswa zvematongerwo enyika.
Nyaya yepfumbudzai kuna haisi kufamba zvakanaka. Wazi ya kuto puwa wani wa sinangana mbukera wachira gomba. Wachimbochi alisa wana kuti uyu tinaye kumusangano.
Asi muta uliweza NPF mudonu ile masingo. Varo na odindawa waramba masoko ayabachiti manyepo.
Panya ya mata ura kuti program ya politicize. Achinga wicho kwadi. Nukuti qualification ni kutu wane mbeu yepu mvudza. Kushira makomba sezu nyodiwa nevari mesi. Saka andone pamungati ya pinda nyaze politics.
Chitaura upa msangano uyu. Wanafambisa mabasa mayu Zimbabwe Trust. Wapride mungwari vanoti. Kunyunga kwevanu zunuze zirongwa ze uru mende. Neze matongero enyika. Kuchikora kodzero dzevanhu.
Pakaita ipo papinzwa politics munzvimbo vakada kutaura semadzimai vavatungamiri vemunharaunda vanenge vachibvunza kuti kumunhu rudzi uyu munhu kadzi rudzi zvinova zvinhu zvatiri kuti nhasi ngazvive zvinopera munhu kadzi avanorarama akaenzana nemunhu rume munharaunda.
Sangano reU Zimbabwe Trust riri kushanda nemadzimai richidzama kupedza matambudziko avanosangana navo mumaruwa. Sangano iri riri kuitira madzimai zvirongwa zvemapindu emubatanidzwa nemikando nechinangwa chekupedza mhirizhonga dzemudzimba dzavanosangana nadzo kana vasina chekubata. Zvichakadaro, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakumikidza vadzidzi vepaGreat Zimbabwe University vakakunda mudzidzo zvavo vanosvika zviuru zvina nemazana masere nemakumi matatu nemapfumbamwe. Pavadzidzi ava zviuru zvitatu nemazana masere nemakumi mapfumbamwe ane vapfumbamwe vakabuda nemadhigiri ekutanga eundergraduate graduate uye mazana mapfumbamwe nemakumi mana vakabuda nezvidzidzo zvepamusoro zvepostgraduate. Vanhukadzi pavadzidzi ava vanga vari zvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana. Nenyaya yedenda recovid-19 vadzidzi vakawanda havana kukwanisa kuya kuzobatwa musoro nemutungamiriri wenyika kunze kwevakakundisisa muzvidzidzo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, Takudzwa Ngadzore, uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga, abudiswa muchirongo nhasi mushure mekubhadhara zviuru zvishanu zvemadhora emuZimbabwe semari yechibatiso. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Pamutongo wavo nhasi, mutongi wedare repamusoro, Justice Davidson Foroma, vatambira chikumbiro changadzore chekuti abvise mari yechibatiso kuti nyaya yake itongwe achibva kumba. Gweta rangadzore vawebista jiti veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti kunze kwekubhadhara mari yechibatiso, Ngadzore anziwa achengetedze magwaro ake ekufambisa nedare.
Dare rapo zvimwe zviga zvichaenderana nekuti vatongo vachibva kumba. Chinova chimwe chekuti vabhadhare marinoita yemuripo wemarinoita yo 5,000 kuti vabatsise mabharani wedare. Chepiri, kuti vasange vachikanganisana nekuferefetwa kwenyaya kana nemainvestigations kana nemawitnesses. Chetatu, vange vachiripota nemusi wechishanu oga oga musi kuCID Law and Order paHarare Central. Chechina, vanzi zvakare vasanga vari 500 meters from imba lakare. Chimwe chachozve ndechekuti vange vasingaparticipati kana havachabvumidzwi kuenda paungano ine vanhu voruzhinji.
Ngadzore akakwidza nyaya yake kudare pamusoro mushure mekunge anyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramagistrate. Ngadzore akasungwa kutanga kwemwedzi wapfuura mushure mekuita musangano nevatori venhau pedyo nekambani yeImpala Car Rental. Pakuita izvi, Ngadzore ainzi akatyora mutongo wedare wekuti asasvike pedyo nekambani yeImpala Car Rental zvichitevera kusungwa kwake mushure mekunge iye nevamwe varatidzira pamahofisi ekambani iyi iyo ine motokari inonzi yakashandiswa kupamba mumwe mudzidzi Tawanda Mucheiwa kuBulawayo musi wa30 Chikunguru. ZINASU inoti Impala Car Rental ngaibude pachena kuti ndiani aishandisa motokari yekambani iyi pakapambwa Mucheiwa. Sangano iri rinoti richaramba richiratidzira kumahofisi eImpala Car Rental kudzamara kambani yabuda pachena panyaya ya mcheiwa nezuro chaye nengo zezi nasu zaka varia wa shandi wa imba la kare ndo wa mkati pane chumwe chitoro che company chinotenge sa zunu zinoshanswa pa motokari mumugwagwa West Peak Avenue Muharare vaimbo we mnyori msanganore zinasu wa makumbaru la aruzirishe vauza Studio 7 kutukunyange azunga zore abuda mtirongo nyaye kumurambiza kita msangano pangwene kuratizira pa company imba la kare ndo kumtinyirira
chaka nareo katawa kati ndaibu nise information yeye asi imbala ikaramba asi kuna futi dari nero restore kwa nditaku ngachirika kwa nkwa stora imbala ngachirika kushuka kuimbala ngachirika kwa makungano mshino itikasi
kudarera magistrate mukuru we Transform Zimbabwe wa Jacob Ngarivume au variku pomeru wa mosho ya kukuru zira kutivan varati zile jine mirijo ngamu na chikunguru vanzi vazoke kudare jakare msua 30 mbuzi mone monyaya guruko tarunwane jemukati menyika vaka zembe kazembe ne mkuru we mapurisa Commissioner General Godwin Matanga vauza watorwe na unasi kuti mapurisa hawi kuferefeta nyae mapurisa manomwe akakanda utsi unokachiza muneri mwebazi mwarare ne msue mvuro waviri ava havana kuburisa mazita ya mapurisa aya uye kutaura kuti ari mchitoki sere asi kungoti vachatongwa pasipe mtemo we mapurisa we Police Act vanhu vakawanda vakakuvara vachibuda mubhazi nepama window muchitiko chakashorwa neveruzhinji munyika yose vamatanga vaziviswa kuti vachapinza basa mapurisa churu gore rino vachiti vakapiwa mvumo yekuita izvi nehurumende asi vange vakamira kupinza mapurisa aya basa nekuda kwecovid-19 Zimbabwe Republic Police yakapedzisira kupinza mapurisa basa muna 2018 ndakamirira Studio 7 Marare ndini Godwin Mangusha
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika uwandu hwevanhu vari kutora upenyu hwavo muMalawi wawedzera nezvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana munguva yecoronavirus nyanzvi dzeutano hwepfungwa dziri kupomera mhosva kudambudziko rekupererwa nemazano panyaya dzekusiya mikaha kana kuti social distancing uyewo nematambudziko ari kukonzerwa necovid-19 mune zveupfumi dangano reUnited Nations rinoyambira kuti rubatsiro rwemari yekushandisa mumabasa ekuraramisa vanhu Africa mudunhu reSahel wapera zvachose zvaisa upenyu hwemamiriyoni akawanda munjodzi dangano iri rinoti kana masangano anopa rubatsiro akafundikana kupa rutsigiro rwawo pamusangano mukuru uchaitwa svondo rinouya zvinhu zvichatonyanya kuipa Sangano remuSouth Africa rinozviti Put South Africa First nhasi raratidzira pamuzinda webazi rinoona nezvemukati menyika iyi uri muguta rePretoria apo raendesa zvinyunyuto zvaro zvinosanganisira kukurudzira kuti bazi iri rinofanirwa kutorera zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kugara sevapoteri magwaro anozvibvumidza kugara munyika iyi. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Ningu dzesangano iri dziri kupomera mhuri dzeZimbabwe, Lesotho neMozambique mhosva yekutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa kuparadza mhosva pamwe nekusvitisa madhorobha emuSouth Africa uyewo riri kukurudzira kuti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vanofanira kudzokera kunyika dzavo. Zvimwe zvinyunyuto zvesangano iri zvinosanganisira kurudziro yekuti vose vari muupoteri neavo vachiri kutsvaga upoteri munyika yeSouth Africa vaiswe mumakamba. Mutauriri wesangano iri vaMario Kumalo vaudza Studio 7 kuti vamwe vanhu vekunze vanoba kuuraya vanhu pamwe nekukanganisa upfumi hwenyika.
They kill children, they traffic young girls for sex, they rape, they commit identity theft, they sabotage infrastructure.
Vanhu vekunze vari kuita umhondi kubata zvibharo uyewo vanokanganisa upfumi hwenyika, asi havasi vose vanouya munyika yedu vane tsika iyi. Tinoda vanhu vane hunhu hwakanaka, asi vose vakaipa ndavadzoserwa kunyika kwavo.
What we have is just bad people and they need to be sent back.
Chitiko ichi chasiya vagari vemuSouth Africa vanobva kunyika idzi vasina matemukanwa, kusanganisira chimwe chizvarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita icho chaudza Studio 7 kuti chave nemakore gumi nemashanu mashano chichigara mu South Africa.
Zviri kuitwa nebato iri hazvina kana kutombonaka. Inini ndava ine makore 15 ndichigara muno South Africa. Mhuri yangu kuti ndiichengete ndinotoichengeta ndiri muno. Saka izvi zvavari kutaura zvekuti tidzokere kunyika kwedu hazvisi right.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vaudza Studio 7 kuti muitiro wesangano iri ndewekuda kudyara ruvengo.
Iri group rakaiput South Africa First rinongova group rinongova nezenophobia. Hapana chimwe chinhu chinotsanangura ruvengo neukasha kwavari kuratidza, asi zvino zvisina kururama kuti vaite.
Vashumba vaendera mberi nekushora hurumende yeSouth Africa nekushaya hanya kwayo nechitiko chakadai, vakati izvi zvinowanzo kuitika kana nyika iyi yave kuda kuenda kusarudzo.
Hapana chavanoita kusunga vanhu, plus vari kutozviitira maelections kana sarudzo dziri kuuya idzi.
Vaendera mberi vachiti kana South Africa ichitadza kugadzirisa dambudziko iri, sangano akaita seSADC neAfrican Union ndiwo anofanira kuzeya kana kugadzirisa nyaya iyi.
Nyaya dzinotadziwa kugadzirisiwa nenyika dzinofanira kugadzirisiwa namasubregional kana kuti maregional organization akaita sana African Union naSADC. Asi vanoti betraya masangano iwo, hapana chavanoita kubatsira. Vanoda kumirira kana ropa rava kuteuka vanhu vakukuvara kana kuti vachifa.
Studio haina kuwana mhinduro kubva kumutauriri webazi rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa, sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Hazvizivikanwi kuti South Africa ine zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvingani, asi zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi zvinofungidzirwa kuti zvingangosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu. Zvizvarwa izvi zviri munyika yeSouth Africa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mamiriro ezvematongerwo enyika pamwe neupfumi muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muPretoria, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Zita rangu ndinoitwa Dr. Simbiso Ranga, ndiri chiremba anoshandira kuno ku North Carolina ku USA. Ndangoti ndikurudzire ruzhinji rweZimbabwe panyaya yeCOVID-19, coronavirus, chirwere chatekeshera pasi rese. KuZimbabwe tiri kuona kuti manumbers evanhu vari kubatwa nechirwere nevari kushaya nechirwere ari kuramba achikwira. Chatinofanira kuita kubatana kuti tidzivirire chirwere, nokuti hatisati tava nemishonga inorapa chirwere kuti chipere. Chinotovapo ndechekuti hatinoti mapreventive measures aya ndo hatinofanira kubatana nawo, and aya anosanganisira kupfeka maface mask, maface shield, social distancing, zviya kuti vanhu musagara padhuze nepadhuze. Kana munhu watobuda kuenda pane ruzhinji, womeka sure kuti wapfeka face mask, vamwe vanopfeka maface shield, and kuti vanogare kana kumira padhuze nepadhuze mune mishana kuita inonzi 6 feet distance, kuparadzana. Uyezve kumhorosana kuya kwataita kwemaoko ngakumbomira, vanhu vaiite inonzi elbow grit.
Eluya makadi kumose mwye Zimbabwe ya kutuwa ni mfudi sumoyo kuno South Africa. Ya ndula kutuwa nezwe coronavirus, zichuka coronavirus chiriwele chirikula mba chungo yenda mberi tika jasa ku South Africa kuno kwa tiri chirikona vana lukula mba shishaya everyday. Asizu sine ni chukua kutuwa na mamu haringa chirambiri chungo jenge chirano kuwa na mkwe kutanya kutumarati basi ni kutuwa nezwe kuzamwa kutigunwe kuyenda mberi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Muna uzemi tambo. Mubati wepagedi akaita mkurumbira Japhet Mparutsa. Anoti Zimbabwe inofanira kudzora nhabvu yevechidiki kana ichida kukwezva vatsigiri kudzinhandare. Avanonzi avachaendi kumitambo muhwandu hwavo sezvaitwa kare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Moparutsa uyo akasarudza kuve mutambi akanwisa mvura kukunda vamwe vose kana kuti soccer star of the year muna 1982 anoti nhabvu munyika yadzikira nekuti hakusisina tarenda rechidiki rakawanda riri munyika sezvo Zimbabwe yarasa tsika yekusimudzira bhora mune vechidiki ava. Muparutsa anoti mazuva avo zvikwata zvese zvemupremier soccer league zvaive nezvikwata zvevechidiki zvaibva pamakore 14 zvichikwira kusvika pamakore 20 izvo zvisisiko mazuva ano.
Nhabvu yemazuva ano kugadziriswa kwayo kwaingaitwe ndeke kudzora junior police. Maacademies anokwari koyese, but we need more junior policies kuti Dynamos Highlanders Cape inenge ine majuniors maunder 10, under 15.
Anoyeuka mazuva ekare apo veruzhinji vaizadza dzinhandare vachiwana zvaiva varaidza muzvikwata zvevechidiki izvo zvaikwikwidzana mutambo mukuru wezuva iroro usati watanga. Mutambi wepagedhe uyu uyo akambotambirawo Dynamos neBlack Rhinos anoti anotarisa kwaakabva nemufaro mukuru mushure mekutanga kutambira chikwata chenyika ari mudiki ane makore 10.
Chakandifadza muupenyu hwangu pandaitamba bhora kutambira nyika yangu at 18 years old.
Mutambi wenhabvu uyu anoseka zvake apo anoyeuka gore ra1985 aine makore 21 chete apo Zimbabwe yakashanya kuSenegal uko vakanotambira munhandare yaanoti yainge yevana vechikoro.
That game was horrible for Zimbabweans, especially Zimbabwean football. Vakaita sana sticks kyo David Mwanza vaitamba pa midfield because the ground racho ranga riri dust. Vanhu vakabuda ipapo vachiita kunge zvigure.
Muparutsa uyo ave nemakore 50 ekuberekwa ari kunyemwerera kuti vatambi venhabvu vave kutambira mari yekukwanisa kurarama upenyu hunoonekera. Asi anoti haasi kufara neutungamiri hwenhabvu munyika muno uhwo. Anoti hauna rudo rwakadzama nemutambo uyu asi kuti zvimwe zvinangwa.
Chikunyano ndirwadza ndechekuti vanhu vari kurana football yedu muZimbabwe vane love yefootball but havana passion yefootball.
Mparutsa uyo ari kuita zvidzidzo zvake zveutungamiri hwemutambo kana kuti sports management kuUnited Kingdom anoti ari kutarisira kuzodzoka kumusha rimwe zuva kuzotungamira nhabvu munyika. Kune vakawanda vari kushedzera kuti nhabvu muZimbabwe yave kuda kutungamirwa neavo vakambotambira maWarriors kana zvikwata zvine mazita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yechirwere cheCOVID-19 munyika nepasi rose. uyewo tichitarisa nezviri kuitika muSouth Africa buko zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kunze zvibude munyika iyi. Zvungwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 wakasvika nezuro pazviuru zvisere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 8075 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe makumi maviri vaine chirwere ichi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuwaniswa kwechikafu pasi rose reWorld Food Day, veruzhinji munyika vachichema chema kuti havana zvekudya zvinokwanira mhuri dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwawo nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.